Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo, chikumi 3, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa woita musangano kumausekwa kumarondera.
Zimbabwe inokosha muAfrica nekuti ine vanhu vakadzidza, ine vanhu vanoda kushanda, ine zvakare zvicherwa nezvirimwa zvakasiyana siyana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woita musangano nevemabhizimisi mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCOSAFA Castle Cup neCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano kumausekwa kumarondera vachivimbisa vanhu kuti vakavhoterwa vachavandudza upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashara pamusangano vavaita nevatsigiri vavo kumahusekwa vachamisa vati havasi kuzobvuma kuberwa musarudzo dzegore rino.
Vanoba zvebasa ipapa pausaona kuda kutendera kuita magentlemen mabirwo anoitwa sarudzo anotyisa. Vanoti havadi corruption, but corruption yekutanga ndeyekubira maelections munyika.
Vachamisa vatiwo ruzhinji rweZimbabwe ruri kubhadhariswa mutero wakawandisa, vachiti izvo zvinofanira kupera kana vapinda panyanga.
Imwe nyaya tinogadzira nyaya yemutero tax munyika muno. Tax yakakurisa munyika muno, tinakuita flat tax vabiti, inoita kuti mari zhinji iende kunoshandiswa nevanhu disposable income. Vanhu unogadzirira tax pane mabasaka. Ndosaka tiri kuti mupaka gore rino munhu wese kupi? Munhu wese kupi?
Vachamisa vatiwo upenyu hweveruzhinji hunenge hwanaka muna 2023 kana vakapiwa mukana wekutungamirira nyika.
Dambudziko ranava munangagwa ndeyekuti vafanira kuretire asi vokanganwa retirement. Nenyaya yekuti retirement haina kugadziriswa polisi yedu munomu, vakuda kuramba varipo kusvika vafira pabasa. Isu tinoda kuti haiwa nyika iende mberi, vanava munangagwa nanava mugabe garai pasiti.
Vaenderera mberi vachiti nyika ine upfumi hwakawanda asi chanetsa inyaya yehuori hwavati hove inotangira kuora kubva kumusoro.
Ndakamuzwa munangagwa ndikati wakangana chazvo zuro nehope. Akataura nezuro kwanzi makanzura tipei MDC achinetsa. Tikati unofunga turi kunyeperani. Asingazive kuti vanhu vari korapti vauraya makanzuro ndiani. Asingazive kuti makanzuro edaurawa nezanupiefu ndiani naminista welocal government anenge achipindira mumashandiro emakanzuro.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wezanupiefu uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti tinzwe pavamire pamashoko avachamisa. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuzeya nezvemusangano wavachamisa nemashoko avataura tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaButler Tambo kuti tinzwewo zvizhinji. Vatambo, mungatiudzewo zvishoma here pamusoro pemashoko ataurwa navachamisa?
Zvataurwa navachamisa chimwe chachona ichokwadi, nekuti makanzuro pane zvinhanho zviviri. makanzuro EMDC na warikone kwao ariwa nwane uwole ukurusa asi zakari kwa nyota chakanchona dijoti minister angaripo anga garani ma minister ezanpief angati zoka chipingira zikurusa zikurusa pangpanya nguwa ya wachombo kwa wakambo garari local government minister waipingira zikuru wachimisa ma budget asa pasi iswa ema kanzuro zikurusa anga itungamiru wanene newe MDC saka uwole ndona unge wanga uwole kwefe kuma kanzuro arutungamiru wanene MDC ewe zanpief zakari na minister angaripo local government and wono mge uwole wangoka mirira diviri maicheke vete mpaine uwole
watambo
mpaine uwole ukurusa
watambo tiri ipapo zirukuvi mbiskwa na wachamisa murukona zwaka kurisa ere kuneru jinjirwe nyika
vimbiso zana zo mure ya zipi ze kugazira migwagwa na shimeza kadaro
uongo
aiyo ina ndi wonenge andi wonenge zvizvino zvingakona nenyaya kuti Zimbabwe ine upfumi hukurusa kuti raisi madiamonds atinawo platinum atinawo neumwe upfumi hukurusa watinawo zvese izvo zvikatogwa zvingakwanisa kupinda mune yatingati infrastructure development migwagwa ingavakwa iri nani kungavakwa zvakare maairport zvakare nezvimwe zvingadikana kana zviri zvikoro nekuvandudza maunivhesiti hapana chingatikonekwa tichikwanisa kuwana vandudzo yakadaro yese mubudiriro yevanhu vezimbabwe
ko tikatarisa kuti mamwe mapato anopikisa akanyarara hasi kutaurisa sezviri kuita vachamisa munotiwo kudini mashoko iwayo
chatingatarisa ndechekuti iko zvino vachamisa ndovatingati ndo biggest opposition party against ZANUPF mamwe mapato madiki tikatarira iko zvino chero marali chaiko havasi kumbotoita marali chimwe chiri kugova kukanganiswa nenyaya yekuti havana yatingati mari kana kuti maresources ekuti vakwanisa kuita marali vachamisa chazodzoka chivabatsira nemaonero angu inyaya yekuti bato ravo rine more than 5% yevanhu vari mupalamendi saka vakaonawo mari yatingati political parties finance act vakaonawo chikamu chavo chemari tingati 1.8 million vamwe maMPs vanavo vakawanawo mari yatingati constituency development fund ndo mari dzine dzadzoka dzichivabatsira tokwanisa makampeni
ndikubatsirai muromo vatambo
nacho chinopfurikidza mamapato madiki
aha nguva yedu ndo yatiperera asi tinokutendai zvikuru nekunge mauya pachirongwa nesu mova nezuva rakanaka avo vanga vari vaButler Tambo muongorori wezvematongerwo wenyika vachitaura vari parunare vari kuHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukokota avo mangwana vari kuparura musangano nevemabhizimisi vekunze vanoda kuda kutanga mabhizimisi munyika uye mukuru mubazi rezvekudyidzana nezvekutengeserana kubva kuBritain kana kuti Trade Commission for Africa amai Emma Wade Smith. Musangano wemazuva matatu uyu wakarongwa neInvestment Africa. Mukuzeya nezvinyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Nyaya iri pondo yekuti vamugabe vakabva vamugabe ndo vanga vachinyanyoshushudza nemainvestors ndo vanga vakamiramira nenyaya yokuti kana munhu wekunze auya muzimbabwe anofanira kutorerwa 51% iyosara ne49% ino pazvakagadziriswa izvozvo zvakatumira shoko guru chose kana kuti kuona kukuru kune vanoda kuuya kuzimbabwe kuti zvinhu zvashanduka zvechokwadiwo kana pasina vamugadhi kana mukatarisa imi bumbiro ravachamisa kana nevamunangagwa mukatarisa zveupfumi hwenyika matarisiro avo haana kunyanya kusiyana saka vanhu vese nyika dzose pasi rose vave kukudzidzana vangave vanhu vekumabvazuva kune kunana China Russia vari kuvawo vachimanya chaizvo nekuti hapana ada kurashikirwa nezimbabwe zimbabwe inokosha muafrica nekuti ine vanhu vakadzidza ine vanhu vanoda kushanda ine zvakare zvicherwa nezvirimwa zvakasiyana siyana ine zvakare climate yakanaka.
Nyika dzinana Russia nana China dzanga dzichiuyawo kuZimbabwe vachiitawo dzimwe hurukuro neutungamiriri takuonawo idzi dzakuuya iko zvino vamunoona sekuti vanounza yatingati pundutso iri nani pane nyika dzose idzi ndevapi?
Hapana angabudise pundutso anobudisa pundutso tisu mazimbo vanhu vezimbabwe ndosaka chinhu chikuru hachahasi vanhu vari kubva kunze chinhu chikuru ndisu isu vanhu vezimbabwe kuti tinoruka nyaya yedu seiko tikaruka nyaya yedu zvokuti munhu anouya neunyanzvi hwake kunze odyidzana nemakambani ari muno muzimbabwe togadzirisa kuti munhu iyeye asangove kuchera chicherwa achichitora kuenda nacho kunze saka zvinotoda kuti hurumende inge yakangwarira inge ichiisa mapolicies anobatsira kuti pave nema
maligages kana kudyidzana kumakambani ekunze nemakambani ari muno muZimbabwe nechekare kuitira kuti muzungu zviende zvakare kutekeshere mumakambani ari muZimbabwe.
Kubva pababa Mugabe taona misangano nehukuro dzakawanda dzaitwa maringe nezveupfumi hwenyika. Pane here chatati taakugona kunongedzera kuti ichi ndochatobuda munhaurirano nehukuro dzese dziri kuitwa idzi?
Tiri kuzvinzwa kuti pane kusainirana kwakaitwa nevekuchina, nevekurussia, necommonwealth development yakati inochatwa 100 million. Tiri kunzwa kuti pane 4.2 billion ya vanenge vava kutanga kungotarisa. Avazhinji vari kumbotanga vatarisa vachigadzirira kuitira kuti kana chinhu chiri pamberi pedu ichi maelections chabva vanhu vanochitanga kumanya. Sekutaura kwandaita, pane mapipi ariko nyika dziri kukudzana, hapana nyika iri kusarira mashure. Imi wekuamerica, hurumende yekuamerica iri kutovaka embassy itsva ye 200 million inoratidza kuti vane kuvimba neramangwana reZimbabwe. Saka naizvozvo zviri kuratidza kuti vanhu vaikunzi ava vamirira kungoti tikangoti isu tapedza maelections vaona kuti tiri kuenda nekupi, vanenge vazvosvitanga kumhanya manje. Saka naizvozvo iko zvino hapana kunyanyanyanya kusimuka kwaita maprojects, asi kugadzirira kuri kunyanya kuita.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vange vari parunhare vari kuHarare. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yaburitsa mashoko ichikurudzira vanoda mabasa ekuipa zvikwanisiro kuti vaunze mapepa avo kumahofisi avo. Zviri kudiwa nezeki zvinosanganisa midziyo yekushandisa musarudzo, zvinosanganisawo matende, zvimbuzi uye insurance yemotikari. ZEC iri kushorwa zvikuru nevanopikisa avo varonga kuratidzira muHarare nechipiri vachiti haisi kunyatsobuda pachena kuti iri kushanda sei. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, akatanga nekuvabvunza nezvekuda kuratidzira kwevanopikisa.
Zvikonzero zvavari kunyanya kupa zvavari kuti vada kuratidzira zviri kuinda nemafambisiro esarudzo avari kuona kunge asina kubuda zvakanaka. Kunyanyanyanya ndiri kuona kuti havasi kunyatsofara kuti Zimbabwe Electoral Commission inenge isiri kunyatsoburitsa pachena kuti maballot papers achaprindwa nani uye kupi. Tinombonzwa zvichinzi anogona kunge achiprindwa muno munyika. Tozongovawo zvakare kuti maballot papers aya ari kuprindwa kunze kwenyika. Saka hapana kunyatsoti twasa. Hatisi kunyatsoziva kuti chichaitika chacho ndechipi. Apa election iri kuramba ichiswedera pedyo nepedyo. Isusu tinofunga kuti sezvo zeki ichiita zvinhu zviri pachena yatinoti iyo transparency neaccountability, tinenge chingotarisirawo kuti varambe vachitiratidza waro hwakachena hwokuti tiri kufamba sei kuenda maelections, maballot papers edu tiri kuprinda kupi, tiri kuprinda mangani, uyezve maobservers nemapato vane kodzero here yekuti vaone kuti zviri kuprindwa papi pacho nezvimwe zvakadaro izvozvo. So ndo dambudziko guru randiri kuona randaverenga kuti vemapolitical parties ava vari kuda kutaridzira ndo zvimwe zvichemo zvavanazvo izvozvo.
Ko panyaya yegwaro revavhoti pavari kutiwo vari kuda kupiwa zviripo izvozvi kana kuti provisional voters roll, muri kuonawo sei nyaya iyoyi?
Inyaya inotinetsei nokuti ukatarisawo kune rimwe divi vezeki vari kuti provisional roll. Pane tarisiro yekuti inogona kunge ine mamistakes ainenge inayo. Saka inenge ichida kuti ivo vatanga vaongorora vanyatsoikwenenzvera vozotipa gwaro rakanaka. Asi chiripo chandingati chinyuto hombo ndeyekuti hatisi kuwana information yakakwana kuti vanhu vachapuwa herezve mukana wokuona iyo yatingati final voters roll yacho voinspekta futi kepiri, nokuti yakainspekta paichinyi iprovisional roll. Yandirotinini yandofungidzira kuti proper inspection of a voters roll period iyoyo hatina kunge tapuwa. Saka ndofunga o zeki nofana kutu uzao za kare kutichatipa erimukana uku inspekta final row yoyo. Ndodaira kuti final row yapo ma political parties ni masangano wakazumirira pamwe cheteo ni ma individuals wanogona kwansa kwa kutuwa oneo access to final voters row yoyo.
Asi zvinga kwanisika kuitika here zvinenguva ya Sara kuti vanhu vachienda kunovota.
Dambudziko guru chairo riripo ndirokuti nomination court iri kusita musi wa 14 June. Tatove musi wa 3 June mangwana ndi 4 June. Namo iripo chaya ndeyekuti kana ndini candidate ndinofanira kuchiziva kuti vachandisupporta pa pandino submita mapapers angu ma registered voters here. Andikwanise kuita izvozvo kana ndisina kuona voters roll. Saka ndinogona kuti vari kundisupporta magwara angu ekuti ndikwanise kuregister sa presidential candidate kana kuti sa parliamentary candidate sa councillor ndozoona ndaenda kunomination court kuti umwe wacho haasi kukodzera nokuti haasi muvoters roll. Zvakanga zvakanaka ndezvekuti voters roll itange yaonekwa ini secandidate ndochiona kuti vari kundinominata vari muvoters roll here ndisati ndamhanya kunokanda mapepa angu. So ndo namo iripo. Saka nguva yacho hatinayo nguva pfupi pfupi chaiyo yatakapuwa. Hapana chakaita kuti pave nekumhanya kwakadaro since election iri kunzi iri kwa musi wa 30 July. Electoral Act not less than 14 days and not more than 30 days before the nomination court can sit after proclamation yaitwa. Saka dai vakapa nguva yakati rebei zvaigona kutiwanirawo nguva yakakwana yekuti macandidates vakwanise kuona kuti avo vachange vachivasupporta pamanomination avo vakaregistwa here semavota kana kuti havana kuregistwa semavota.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ko zvino tochimbokupai chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti youth forum chandinokupakurirai musi wesvondo wega wega. Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chandinokurukura nevechidiki. Ini ndini Evans Zininga kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka chakurukura namukoma Elvis Mugare vari kumhanyawo vari mune zvematongerwo enyika. Honorable, ndokuchingamidzai kuchirongwa.
No, ndinotenda Ivan, kwakadii?
Ndimi muri kuzaka kuri kupisa uko.
Tiripo pa ground.
Tingango
proclamation ye sarudzo yakaitwa saka takuru wabata pa ground man.
Regaiti tange nekuti veruzhinji vangangode kuziva kuti ivo vamugari ava ndiani vari kumbobva kupi vari kuenda kupi.
No, tinotenda. Zita rangu ndinoitwa Elvis Mugari. Ndiri mune zvematongo enyika but ndakanyanya kutarisana nezvekodzero dzevanhu. Zvatinogona kuti muchirungu human rights activist, munhu anomirira kodzero dzevanhu nemunhu zvakare akazopinda mune zvematongerwo enyika. Ndakaberekwa mugore wa 1990 kuzaka kumasvingo iye zvino makore 28 kana makumi maviri pfumbamwe. Ndiri kuzaka izvozvi and ndiri kuva nechishuviro neshungu yekuti ndimiririre nzvimbo yangu inova nzvimbo yezaka wese. Chinoitika kana uchirwira kodzero dzevanhu unenge uchishanda nevanhu vakawanda, unenge uchishanda nemavhoisi evamwe vanhu. In other words, kana kuti nemamwe manzi wakamiririra vamwe vanhu. Saka paunenge uchiendesa zvitemo zvevanhu kuhurumende, dzimwe nguva zvinogona kusateererwa nehurumende nemhaka yekuti paunenge wakamira pane pasina kupi status kana kuti chimiro chekuti hurumende ikuterere.
Zvamapinda mune zvematongerwo enyika izvi, maberekwa nani, muri kubato ripi?
Handina akandibereka nokuti ndinonzwisisa chinhu wani. Ndingati ndiri nhengo yakazvimirira kana kuti yavanoti muchirungu an independent candidate. Ndinokupaisomuedza nito vamuliswa vari kuita zvakanyanya kunaka chaizvo kunzvimbo yeNorton, but is an independent candidate. So ndinonzwisisa kuti nzvimbo inogona kusimudzirwa nemunhu achizvimirira ega asina bato raakabereka, nekuti bato rinotora attention yemunhu kana kuti bato rinenge richiti kuti munhu arishandire zvinozorifadza kuti kuwina maelections nekufamba kwenguva.
Saka muchitarisa imi muri muchinda wechidiki chaizvo munyaya dzezvematongerwo enyika dzamapinda idzi, muchikwikwidzana neve mamwe mapato makuru ane mukurumbira, Murikuona muchikunda here musarudzo dziri kuuya idzi?
Ndiri pa ground yene ndiri kushanda nevanhu vakasiyana siyana. Ndiri kushanda nerure chikuru, ndiri kushanda nevechidiki, ndiri kushanda nemadzimai. Tichionesana kuti ndikushanda nemasectors ese nevakaremara muzaka West, but ndikuonesana kuti hona nyaya iri pano haisi nyaya yekuti yemapato, it's beyond nyaya dzemapato. But maonero angu nesupport yandiri kuwana isupport inokurudzira zvekuti pane light yekuti ndinohwina musarudzo, and I'm 100% optimistic, and ndiri kuona kuti sarudzo dzino dzatiri kuenda dzinohwinika. Kana sarudzo chete dzaitwa murunyararo, dzaitwa pasina kuvhundutirana, dzaitwa pasina kuhezheni kukanikidzana, dzaitwa pasina kudzvinyirwa kukodzoro dzevanhu. Kana sarudzo dzikaita zvakadaro, ndinoona ndichitora siti rezaka West constituency.
Tingati ndo zvikurukuru zvamuri kuchemera kuzaka kuti dai zvavandudzika ndezvipi, ngatiti mapinda panyanga ini.
Dambudziko riri kuzaka rakanyanya kukura idambudziko remigwagwa. Aya iripo ndeyekugadzirisa migwagwa yekuti pave neaccess bridge, kana kuti nzvimbo neimwe nzvimbo neimwe nzvimbo dzemudzaka West dzibatanidzike. Chechipiri kugadzirisa mabridge arimo panyaya yemigwagwa iyoyo kuti nzira dzinge dziri nzira dzinofambikawo, dzinge dziri nzira dziri nane dzinotaridzika. Chechipiri chakanyanya kukosha, vanhu vezaka West vari kufona matinogona kuti muanda region 4 pinda ndiintroduce kurima kwemadiridziro. Zvinoita kuti vanhu vezaka West munge muzaka West mune food security. Ada kuintroduca inonzi community bank yekuti vanhu vanokwanisa kuita mari dzavo, vachikwanisa kuita mabhizinesi avo, vatu vachiunganidza.
Zvino mukoma wangu, kune mumwe ari kunze uko anoshuvirawo kuti ini kana ndakura ndoda kuzopindawo mune zvematongerwo enyika sava mugari avo, mashoko amungamuudzewo ndeyekuti kudii?
Ranhasi ndore vechipiki, vechipiki vanomirira ranhasi, vechipiki vanomirira ramangwana. Chinhu chaanofanira kuva nacho muupenyu hwake, anogona kunge asina mari, anogona kunge asina kuroora, anogona kunge asina mafamily, but anofanira kuva neconviction.
Nguva yedu ndo yadyana yabva yatiperera, asi ndichaita kuti tigokutsvagai zvakare, timboti mwini mwini zvakare.
Tinotenda mukoma Ivan.
Tinokutendai zvikuru nekunge munge munesu muchirongwa. Vateereri vedu, tendai zvikuru nekunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi. Tichadzoka zvakare svondo rinouya nechimwe chirongwa chevechidiki. Ndokuonekai nemufaro. Ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Tochienda kuna Tanonoka Wande, tinzwe hurukuro yakaita naamai Alimas Gauke, mapfumo veApostolic Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichikuchingamidzai nomufaro mune chimwe chirongwa cheduzve chezvechitendero.
Tichada kufamba imi mari makanaka, munondipa simba.
Nhasi tiri kutaura nasisi Alima Sigauke Mapfumo vari kuSouth Africa.
Inini sezvemanzwa ndinonzi Alima Sigauke Mapfumo, ndinogara kuSouth Africa asi ndinobva kuZimbabwe.
Munopinda chechi ipi?
Apostolic Faith.
Titaurirewo pamusoro pechechi yenyu nechitendero chenyu.
Ndakadzidziswa kuti ndichienda kuchechi ikoko, ndakadzidziswa kuti kana munhu anogona kutaura naMwari pachake, akanamata kuna Mwari, Mwari vakamuregerera zvivi zvake pasina umwe munhu asari iye naMwari, agonyatsonzwa kuti upenyu hwangu hwachinji. Ndikatozviitawo inini ndikanamata ndiri ndega, ndikanzwa kuti ndaponeswa, ndaberekwa kutsva, ndachisikwa chitsva.
Mava nenguva yakadini maponeswa?
Ndakaponeswa ndiri mudiki, ndichifunga 1982.
Saka panguva yese iyi pane chamagadzidza here chamungagovana nevateereri?
Ini ndakadzidza zvakawanda, ndosaka kusvika panguva inoyi ndichiri kungonamata Mwari, nokuti ndakaona kuti mukunamata Mwari mune mhinduro. Nokuti ndiri mudiki kudaro, ndaisangana nemasituations akawanda, vabereki vangu vanga vasinganamati, vachingogara zvavo kumba. Asi pakuenda kuchechi kwangu ikoko, ndakatoona kuti ndatova mwana ari different, upenyu hwangu hwachinja, ndichitaura naMwari wangu, Mwari vachindipindura. Kuchikoro ndakugona, ndaane discipline. Ndivabereki vangu kana vakarwara, mai vangu vakamborwara stereki nechirwere chemapapu, ndikanamata ndichitsanya Mwari vakandipindura munamato ndakatoita mhiko dzokuti Mwari mukaponesa mai vangu ndichakunamatai nekusingaperi Mwari vakavaponesa it was a miracle kupora kwakaita mai vangu
munoti chinyi kune vamwe vane nyaya kuti matambudziko akaita senyu
pane vesi inoti udane kwandiri pazuva rokutambudzika ini ndichakurwira iwe ugondirumbidza saka ndinoti vakangoisa ndane nhamo dzavo kuna Mwari Mwari anovaitira anovapindura munamato anovaitira sokukumbira kwavo
chii chamunoona chiri kuitwa munyika chamunoda kuti dine chachinja
chinoita kuti pane imwe nguva vanhu vanetseke nemasituations avo ndekuti vanhu vanoda kusanganisa kuti kana munhu wafunga kuita zveafrican traditional religion ndofunga zvona kuti munhu aite izvozvo asati nhasi aenda kung'anga achibva kung'anga nhasi mangwana aenda kuchurch kunonamata Mwari saka anosara ava pakati kuti Mwari wangu kuti achanyatsonzwisisa kuti zvinobva kuti zvichienda kupi hazvizobudi zvakanaka nokuti Mwari ndiMwari vane godo saka kana vakaenda kuna Mwari vakanangana naMwari vachinamata vakanangana naMwari Mwari vanopindura maproblems avo zvose zvinopindurwa nokuti pane vesi futi inotaura nezvekuti inini when the time is right I the Lord shall make it right saka zvinongoda kungova netariro nefaith nepatience futi kuna Mwari nokuti nenguva dzinopindurwa minamato dzinosiyana
mune vana vangani
ndine 4
makavadzidzisa chii
vana vangu ndakavadzidzisa zvandinotenda and ndinofara nokuti vana vangu vanovimba naMwari saka vana vangu I'm so happy kuti chero zvikanzi ndafa vana vangu vanotoziva kuti Mwari ariko and mupenyu and anopindura munamato
zvamungadzidzisa vana vese vakateerera chii
ndovati musatya kusekwa kana muchinamata
sisarima pane mashoko okupedzisira here mungabvudza vese vakateerera
Mwari ndiMwari wezvokwadi Mwari variko Mwari vanopindura munamato Mwari vanochengeta Mwari ukangovakumbira nekutenda zvinhu zvese zvinoda faith hanzi kana uchitenda zvese zvinoitika kune uyo anotenda saka ndinoti Mwari ngatinamatei Mwari nokuti inini I've gone through so many situations dzakaoma ndichiona ruoko rwaMwari saka musa funga kuti Mwari hako Mwari ariko and anopindura munamato nokuti inini ndini muenzaniso wechengetedzo yaMwari pandiri pano nokuti pageneration yangu inini ndofunga vasara tiri vashoma ndizvichibva paprotection yaMwari
vateereri namashoko iwayo abva kuna Sisi Alima Sigauke Mapfumo vari kuSouth Africa tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchave nesu zvekare zvondo rinouya tichikuigirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande mosara zvakanaka kusvika zvondo rinouya
tinotenda Tanonoka tinotendawo Christ like choir nekambo kavo Jesu isimba rangu mutambo wenhabvu wanga uchitambwa pakati peZimbabwe neBotswana wapera vaita mangange 1-1 izvozvi vari kuita mapena tabva tasvika kwakaperera chirongwa chedu chanhasi totarisa musoro wenhau dzedu sezvo mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vaita musangano kumausekwa kumarondera vachitaura neruzhinji mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano vachaitawo musangano nevemabhizimisi mangwana muHarare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana manheru kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwawo nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.